manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi urumswe mugovera gunyana 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika musi wemuvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro remugore ra2013. Rimwe sangano revarairidzi rokurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvakagadzikana uye munyika mune runyararo nekudaro hapana chekumirira. Tichakupai zvabuda mumitambo yemakundano eCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika muvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro ra2013. Izvi zviri kuuya panguva iyo paine tarisiro yekuti zvimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ringangoenda kumatare richipikisa zvakabuda musarudzo idzi sezvo rakatoratidza kunyunyuta kwaro richiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zviri kutsigirwawo zvakare nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vanosanganisira veSADC, veAfrican Union, Commonwealth neCarter Center avari kuimbawo korasi imwe chete yekuti sarudzo hadzina kuitwa pachiteverwa mitemo inosunga maitirwo esarudzo. Pane mashoko wekuti vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vangangogadzwa nemuvhuro kana chipiri svondo rinouya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reCCC kana paine matano arichatora ekupikisa sarudzo idzi uyewo kubva kuhurumende kana kugadzwa kwevakakunda musarudzo kuchabudirira kuitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Zembe.
Vajonga zvapiringana nokuti vararamarira idzi nderebumbiro ra2013 rinotaura haro pasection 93 kuti unenge achipikisa musarudzo dzaitwa unofanira kukanda kupikisa kwake mumazuva manomwe kubva padavidzirwa sarudzo nomumurawo iwoyo wa2013 uyu. Zvino musi wa26 ndopakadavidzirwa zvakabuda mugango resarudzo yomutungamiri wenyika. Zvinotaura kuti mazuva manomwe anopera nhasi. Asi mutemo wacho unoti kana mazuva akapera uri musi womugovera zvinozotaura kuti unozopera nomuvhuro rinenge riri zuva rebasa. Zvinotaura kuti izvo mugovera nesvondo hazvizovi zvavharana. Muvhuro kana riri zuva rebasa risiri zororo ndo wainozopera. Saka mazuva manomwe anozopera nomuvhuro.
Saka muri kuti here vanoda kupikisa vachine mukana kusvika musi wemuvhuro?
Vachinawo. Asi ndichitevedzera murawo wa2013 constitution. Asi pane bope ramunoziva raita kuti sarudzo dzinge dzakatekeshera musadhaki. Saka pane matare omusadhaki nomuAfrican Union. Saka zvinotaura kuti vanogunununa vanogona kutora zhira dzakasiyana-siyana kuti vaise gunununo yavo kuti zvizobudira vanhu vese vomunyika. mara nesaro zakaitiwa izi. Saka tomirira muvhuro iwoyo tozoona zvine zvichiitika.
Zvinoreva kuti kugadzwa kwemutungamiri wenyika akabudirira musarudzo hakukwanisa kunge uchiitwa nemusi wemuvhuro kana mazuva manomwe achikwana nemusi wemuvhuro.
Kana vateverera murao wavo zvinogona kuti zvisaitika. Asi sezvamunoziva murao wavo havauteveri ndowe bumbiro ramugabe ra 2013. Rinova ndiro ravainaro sezanupf nomutungamiri wavo vanouvhuna pavanoda vachiucherechedza pavanoda saka zvinonetsa kuti isu sevagari venyika tizive chaizvo chaizvo zvavachaita
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Uriah Izembe vari parunhare muHarare nestudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ riri kukurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nemuvhuro unouya unove musi wa4 Gunyana. Mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure vanoti chimwe chikonzero chinofanirwa kutarisiswa nehurumende ndechekuti vabereki vakawanda vakakanganiswa negadziriro yesarudzo zvakaita kuti vatadze kuunganidza mari dzechikoro sezvo vazhinji munyika vave kuzvibatira mabasa emaoko. Vanotiwo varairidzi vakawanda vachatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vaya nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa4 kunoratidza kushaya hanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarairidzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netension yakakurisa kubva pasarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka dzinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarairidzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti pano kuna kudzimara kwaita mirijonga dzakawanda. Isu tatichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka dai pambomirwa kana kwevhiki nepo dzamboti dzadzikama vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainawo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana mune runyararo hamuna kana dambudziko saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonokwe kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa
kunyuvita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasefiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana mari dzavo vachikwavhangwavha zvava zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi zvikoro zvikavhurwa musi wa4 vanenge vasina gadziriro rakakwana ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa tainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro ii nyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe asi mari inotambirwa nemushandi haipimiwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurairidzi. Zvinozoita kuti zviomere murairidzi kuti adzokere kubasa zvisinei nekuti anzi neunion yake adzokere kana kuti arege nekuti iye homwe yake ndo inodzimara yamutuma. Chatinoona ndechekuti varairidzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chichemo chedu chachiri chekuti dai paitwa hurukuro ndo zvinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa4 pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ Valbert Masaraure vari parunhare nestudio 7 vari muHarare. Asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi redzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vanoti munyika makadekara semvura yeguvi nekudaro hapana chikonzero chekushandura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro.
Vajonga kutaura kunotoita kuti tishamisike chaizvo hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana maamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe arungofamba murunyararo, arungoita basa murunyararo, saka tingatarisa zvikoro kuvhurwa chii. Iye mukazvitarisa vajonga muchaona chatinoti school calendar. Asi chinhu chakadecidwa last week kana chakadecidwa this week. Chinhu chakadecidwa muna January, chakadecidwa muna December, tikapa inonzi school calendar. Saka hapana tsvapa kuvhurwa kwezvikoro nokuti vabereki vedu vaiziva, varairidzi vedu vaiziva, saka tingatadza kuvhura chikoro china ivajonga.
Vanga vari vakafana kubata chigaro chemutauriro webasi yedzidzo repasi vaPatrick Zumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Panyaya yekuti varairidzi vanogona kukundikana kudzoka kumabasa nekushaya mari uye kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro, tabatawo gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti varairidzi ndo vakatokohwa pakuru pakuwedzerwa kwakaitwa vashandi mihoro nehurumende mwedzi yadarika.
Chokwadi, dai manga machitsvaga maichiwana kuti hurumende yakawedzera mari yemasivu servants ose kusanganisira maticha ne $50 ikasvika pa 300 pa munhu anowana mari yepasi pane vese. Hurumende ikawedzera zvakare mari yemaZimbabwe dollars inotambirwa nevashandi vehurumende nezvikamu zvinosvika zana muzana 100% pane avo vanotambira mari iri pasi pevamwe vose. Saka pane zvakatoitika iroro temu ramuri kutaura nezvaro.
Asika vamavhima, varairidzi vari kuti mari yavari kutambira ishoma.
Munofanira kuziva zvakare kuti pamusoro pemari dzinotambirwa nemamwe masivhu sevenzi ese maticha anozowana imwe $80 iyi $80 asi inozopeiwa ari maZimbabwean dollars ne the going rate yepainotambirirwa mari iyoyo. Saka hazvisi zvechokwadi kuti hapana chakaitika kumaticha tichibva mutemo rapera tichiuya pahoridhe yavainayo iko zvino.
Saka tingaona here kuwedzerwa kwemari dzemihoro yevarairidzi munguva pfupi inotevera?
Chatinoziva ndechekuti hurumende icharamba ichitarisa nyaya dzemihoro yematicha kusvika tagutsikana kuti mari dzatiri kupa vashandi vehurumende imari dzinoenderana nestatus yavo sevashandi vehurumende. Kana takatarisana namaticha vanofanira kuti vawane chiremerera mumacommunities mavanogara kana mavanosevenza. Saka dai mambotarisa vakandemire zvatakaita izvozvo vamwe vanozongotaura asi vanenge vasingatauri chokwadi vachida kungoti hurumende inzi haina zvairi kuita. Asi hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kugadzirisa nyaya dzemaconditions of service dzevashandi.
Vanga vari gurukotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare neStudio 7 vari muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira dunhu reFlorida nhasi kunoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo Idalia uye kunyaradza vanhu vakawirwa nedambudziko redutu iri, asi havasi kuzosangana nagavhuna vedunhu iri vaRon DeSantis vebato reRepublican vavangangokwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilas Musanganya uye weStudio 7.
kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Diana Simbudzana Chambara vesangano reZimbabwe Exiles Forum, avo vanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tiri kukurukura navo pamusoro pedambudziko rakasangana nevamwe vagari vemuSouth Africa vanobva kune dzimwe nyika, apo takaona imwe nzvimbo inogarwa nevanhu muJohannesburg yakawanikwa ichitsva, uyezve pachifa vanhu vane chitsama. Kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatsvira panzvimbo iyi zvingani. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzawo kuti zvamira sei pari zvino panyaya yezvatakaona dambudziko ranga rakatarisana neimwe nzvimbo yeimomo muJohannesburg iro vhiki rino?
Hatina chatasaziva, nezvino takasvika hedu panzvimbo yacho ipapo pakaitikira tsaona tikaona, asi hatina information yataikwanisa kunyaro tichiwane kuti kwezvitaingoverengerwa nevanhu vakanga vari panzvimbo iyo. Nzvimbo yacho yakatozara, saka pakawanda mapurisa, pakawanda vane zvemuchemara, saka vanhu vari kunyanya kudzimiswa kuti vapindepo vachiona kuti zvakamira sei. Ndeve vashandi vehurumende nedzimwe nyika hatina kuona hedu veZimbabwe takaona navefumanawi ndo vakauya vachizvootarisa vanakudza nezvezvizvarwa zvekumusha kwavo. Saka ndidaira kuti vekuZimbabwe zvichida maringe vanga vatopindapo vakatendo vabva handizi handizizivi. Saka hatisamutaura nenhamba yekuziva kuti vanhu vakaafetwa vekumusha kwedu vangani.
Tinoona pamavhidhiyo atakaona pasocial media madzimai ndiwo anga akawanda achitarisa zvanga zviri kuitika mushure medambudziko iri. Munoona sei izvi?
Ndisuka tinobereka tinotakura dzinhumbu, tatakura zvedzinhumbu torwa dziwane dzinhumbu idzodzo nemimba idzodzo pakufona. Saka mwoyo yedu inomba yanya kurwadziwa zvakanyanya nechiitiko chinenge chikaita seichochi. Saka vazhinji vacho ndovanhu vagare pamberi pekuda kuchonyatso kuti vaone kuti chiitiko chaitikaichi zvafamba sei uyezve vanhu vanga
pane vamwe vakabva varasikirwa nepekugara. Ava vakaenda kupi?
Vakarasikirwa nepekugara vakaendeswa kumashelta arimo anonzi mahomeless shelters ari muJoburg, asi havazi vese. Vamwe vakaramba vari kutya kuti vakange vaenda kumashelta kuya zvichabva zvapa hurumende yeSouth Africa mukana wekuti vanhu ivava vatorwe vadzoserwe kumusha, nekuti vazhinji vanhu kugara panzvimbo iyoyo vanhu vaari kugara munomu vasina mapepa akakwana. Saka vakushira manjeru kuti kana vakange vazviburisa pachena kuti tiri panzi vanozotorwa vozokusha zvinova zvavasiri kuda kuti. Saka vamwe vacho varumba vanomira vari panzi, asi pakanga pana minista akanga akunga chitekumari nai vaendai kumashelta ikoko, mumwe ane pekugara, mumwe ane pakanaka pekugara. Ndomamira zvakaita.
Imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa?
Izvozvo zvinopa zvizvarwa zvatinowanapa irigawa sistemu. Saka zvinhu zvemitemo izvi kuti vanhu vanenge vachida kuita mapepers kana tichitimowanoda kubetsera vaya vanenge vachitsvaka inonzi mahasla maya nemarefugee status mapemiti kazhinjikacho chinoita zvelobin kana achivapemits anagumaumasiraunzaanonzi maotp taida advocates nelobin nedocumentation yazvo, asi ari mamwe mapemiti asiri yayo tinongopa advocate kuti vanhu vangaende kupi kuti vabetserekane. Nekuti isusu vanhu vatinonyanya kuda kuisa pamberi ndevanhu vari vulnerable vaya, asina pekutangira asina chouviri. Saka kana ari munhu anenge ane pekutangira aine chouviri tinongomupa advanci kutenda kwakati tichiziva kuti anogona kumubetserekana ikoko achibvisa kana zvenzi mari achibvisa mari.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokubata ipapo?
Isusu tinowanikwa panonzi pakupano democracy center pa 357 the South Street in Pretoria, Moko province in Gauteng, Robertini Papo. As you can see, the boy and then dying, they compete. A teacher will be called on Christy Fabum as very sick. I'm going to go to work. I'm going to go to Chaka, Motor Chaka, but please, you do Facebook. The number that's for a good to me, the message to Papo, to Pindura, to Nisar.
I want to go ahead and do it. I change. You need any marvelous in Langanya, we did him Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu, our lives. Tichikupai hurukuro yataita nava Grand Mo Hakata vebato rinopikisa RCCC, ava vakakunda musarudzo dzeparamende dzekutsvaga mumiriri weGlenview South, kunyange hazvo ivo vakanga vatove nesvondo rimwe chete vari muhusungwa pakazoitwa sarudzo. Tinzwe vachitsanangura chakaita kuti vasungwe.
Tinoona
kuti mumatambudziko iwayo vahakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende. Makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muhusungu?
Ndinongotambirise kuna Mwari
Tatarisa chikwata chakanga chichiku batirai basa musipo wa hakati. Mungachi sana ngura uchaka shanda za kadi. Nukutuchona uti kana msoro wechitima usipo. Paigo na kungreva mwashitone chakutaiwa. Gati mirirei msoro uzoki.
Ya, so wali. Taishanda hizi chini. Siti nekili agent wangu wa enzi mkotiwa kuziwa. Ata kusinja pa mwajitwe nini mtuwa kisinoka. Saka ana kutanisa kumbe hari pa ground. Pane akazuhundi kani mpangano. Watenye tada rizikanda na angari kambeni imani za wangu wano jitarewa kisotira. Ndiyaka kuhinda kuni kwa kredi kisisi yeti ni mpangano. Ata shanda zini kumbe mpuma na yezo kuti. Aaka na zata na ana kufaya. Uwezo makanzula zanda ishanda na wano tika udenja marela. Na jesu wa 25. Ewa di 31, ewa di 32. Wata rakizia chini. Ndiyosha hizo na kutu watabata zwaka simba pa msorepe ile sene. Iyezo kutanga tiyone mwore angu kesa hini mginae wangu mire ya mwena manjia. Ata mwere ya mwere cha hizo to make sure present yangu ino sili wata ground. Nekutu haiku ndere la hizi ni mapeli mkesen watabata na nilewe hizi matenze kwa hini kazi mweza kaita liyambe mtile ita kanda ndiripo. Iyezo iyo mtanga nukleo ile chikisi. Ata mwere ya mwere ya mwere ya mwere ya mwere
kwa uwe oma batiru wa maka ikuwa umurimu usungwa mwenefuta munga nyunyita na zoele
mwenefuta
Mosha ya muri kupomerwa iyi mosha iri kumatare hatigoneri kutaura zvakanyanya asi munoti
ai mosha iyi tingangoti kuti political motivated because hatina mosha yatakapara nanhasi dzimwe kuburikidza mukati mematare takatoiramba mosha iyoyo nekuti hatina chatakatadza kunzewo kuti taifamba tine convo yedu tichienda kurally kuchiurifam saka ivo vari kuti makaita kaharambi nyaya iyi tikuiramba zvakakupedzisira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nava Grand Mohakata vebato reCCC vakakunda musarudzo yekutsvaga mumiriri weGlenview South muparamende. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata cheHerenda House chapa mukana kuHighlanders kuti iwedzere utungamiri hwayo mugungano reCastle Lager Premier Soccer League mushure mekukunda ngezi Platinum Stars. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chino benza akanda chibodzwa chasiyanisa Herenda House ne ngezi Platinum Stars Natsi Maskati apo ngezi yarohwa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angatitarisira kuti chikwata chekumhondoro ngezi ichi chinorohwa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano reCastle Lager Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoint makumi mana nerimwe chete, mapoint maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoint makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana neChicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe nengezi Platinum Stars. Mutsigiri weCapes United vaPhilip Regele vanoti chikwata chavo pamwe chete neDynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati peHighlanders nengezi Platinum Stars yekutora mukombe uyu. VaFarai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu, saka Highlanders ndoiri kutotora.
Asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaTinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iri kufedera pedyo neutungamiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbitt Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blue Chips 1 FC Platinum 1, Shesham 1 Wange 0, Simba Bora 1 Yada 1. Mangwana, Capes United versus Black Rhinos, Highlanders versus Chicken Inn, Triangle versus ZPC Kariba. Ve Premier Soccer League havasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndinoti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soko isika tisenda bako.